very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, January the 26th, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the increase in the number of women losing their properties after their husband's death due to a lack of knowledge of laws protecting their rights. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now also live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome again. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the increase of the number of women losing their properties after their husband's death due to a lack of knowledge of laws protecting their rights. What are your views on the issue?
And Marv, a human rights watchdog, Human Rights Watch, this week called on the government of Zimbabwe to urgently protect widows, launching a report early this week in Harare called "You'll Get Nothing." Human Rights Watch said a research they carried out has shown that widows in Zimbabwe have their properties grabbed when their partners die.
Yes, PJ, like you're saying, obviously, you know, Human Rights Watch did launch that program this week. And also, the Zimbabwe Women's Lawyers Association, who I spoke to earlier on, also called on women to be knowledgeable of the type of marriage that they're entering into when they get married in order to protect themselves and their property in the event of their spouse dying.
Mm-hmm. And Zimbabwe has actually three types of marriages, and it's important that women know which one they are getting into before they get married. Even when they are in the marriage itself, they should find out which exactly marriage that they are involved in.
Yes, PJ, you remember there was that controversy. Mm-hmm. I remember when the MDCT leader, Morgan Tsvangirai, got married, mm-hmm. you know, on which section was used,
yes.
Whether it was the Chapter 37, which has now changed its name, or the other one. So those are some of the issues that most of these organizations are actually saying women need to be cognizant about. Mm-hmm. You need to know what type of marriage you're getting into. You need to know, are you being married in community of property or out? You mm-hmm. need to know, is this a polygamous marriage or not?
Yes.
So we will hear from you know, the interview that I had with the Zimbabwe Women's for Women's Lawyers Association as soon as we get them on the line. But you can go ahead in Ndebele, PJ.
Yeah. Kuhlelo lethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni ebomama sigxileke kulifa indaba yelifa. Nxa lapho abayabe bechadile omunye wabo abesechona abesebhubha achiye omunye ikho ke kwezamasiko ethu esintu kwamanye amasiko owesifazane kumbe umfelokazi uyahlathathelwe impahla yonke ngizinini kumbe izihlobo zomkakhe. Kwaba lodubo olukhulu eZimbabwe kwaze kwaphuma le filimu yebhayisikopu eyaphunyiswa ngu-Oliver Mthukudzi lengoma yakhe eTwaneria. Kwaba ludubo sibili olukhulu kwaze kwagcina sokubunjwa umthetho o-Inheritance Act. Nxa ngingaphosisi ukuthi yilo ibizo lomthetho wangkhona, andithi ndizomavi unonza Inheritance Act.
Ehe.
Ovikela ke oyabefelwe ungakhathalekile ukuthi ngumfelokazi kumbe ngubaba oyabechiwe ngumama. Aba izihlobo zivame ukuzothatha impahla yonke baze babuze lebhuku lebhanga. Kusesemfeni umuntu engakalahlwa lokulahlwa. Yiko ke yizo izinto ezenzakala endulo emasikweni ethu okuzama ke ukuthi kuvikelwe ngumthetho. Yiko ke esikhulume labo ngaphambilini kwalolu hlelo kube kuzindaba zokuthi kumele wazi nxa ungowesifazane ukuthi ungena emendweni onjani, umtshato onjani. Chapter 37 yini kumbe ilwana ovumela ukuthi ubaba athathe kumbe achate amakhosikazi amaningi. Kumele yikho kumele ukunanzelele. Engikhulume labo njalo amavelas bebesithi kuqakathekile ukuthi nxa selijadile njalo nxa libona ukuthi lilempahla ethile kungcono likhulume lo utshele likhulume lomyeni wakho ukuthi libe lewill. Ngoba nxa sokube lewill akula muntu ozaphikisa lapho omunye sechonile. Yikho esikuhluzayo lamhlanje lenhlanganiso ezikhona lomthetho okhona ukuthi nxa usiwehlelwe yidubo olunje ungaqonda ngapi. Yeah.
PJ nasi muchirongwa chedu che Women's Roundtable tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana neshirikadzi dziri kumbunyikidzwa munyaya dzepfuma inenge yasiiwa nevarume vavo. Tiri kutarisa isu kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei. Ndaita ini rombo rakanaka kutaura nesangano reZimbabwe Women's Lawyers Association riri kukurudzira kuti madzimai vazive michato yavari kupinda PJ kana vachiroorwa uye kunyoresa kumatare kana vachinge varasikirwa ne murume wavo kuitira kuti panenge pakuzogovwa zvino vange vachinyatsozoti zvino nhaka iri kuenda kupi uyezve mutungamiri wesangano iri muzvare Abigail Matswai vanga vari kutaura ivo kuti madzimai zvakakosha kuti munyatsonzwisisa kuti wapinda muwanano yekuti inobvumidza here mumwe mukadzi uyezve wapinda muwanano yekuti muri mucommunity of court here kana kuti kwete. Nekuti zvimwe zvinhu zvinotariswa izvozvo pakuzogovewa. Nekuti vanotarisa kuti pakasara mudzimai upi uyezve anga akabata muchato upi. Tichambonzwa handizive kuti masound bites edu apo here. Tombonzwa kubva kuna Mrs. Abigail Matswai vekuZimbabwe Women's Lawyers Association vachitaura nezvemichato idzi.
Hongu tiri kuona dambudziko iri kunyanya kumadzimai. Pamusana pekuti dzimwe nguva madzimai haazivi kuti mutemo unoti kudii. Uye zvekare kuti vanga chengetedzwe sei kana vachinge vafirwa kuti vawane property. Mutemo wedu wemuZimbabwe unoramba inonzi pachirungu property grabbing kana kutorerwa midziyo yako nekuti pamusana pekuti murume wako afa. Asi tinoona kuti madzimai dzimwe nguva vanototorerwa zvinhu izvi nekupomusaka pekusaziva mitemo iriko uye kuti vangabatsirwa sei kuchengetedza property yavo. Pane michato yakasiyana-siyana iripo. Chekutanga chandingataure kana tichitaura nyaya dzenhaka. Chakakosha kuti vanhu vazive ndechekuti panenge pane munhu afa. Kana paita munhu ashaya, takutaura nezvekuti tingasheya sei upfumi hwasiyiwa nemunhu uyu. Kuti tisheye upfumi uhu, mutemo unotaura kuti vadyi venhaka vanotanga kutariswa nemutemo anenge ari spouse, surviving spouse, kana kuti mumwe wemunhu akaroorwa akawanikwa nemunhu afa uyu ashaya, kana kuti vana vemushakabvu. Saka pakuda kuona kuti surviving spouse mushakabvu ndiani, panochibvunzwa kuti vanhu vanga vakawanana ava vanga vakawanana netaipi yemuchato upi kana kuti vakawanana nenzira dzipi. Pane nzira dzakasiyana-siyana dzinewo kodzero dzakasiyana-siyana pamutemo. Saka chekutanga tine Marriages Act yedu chapter 5:11. Vazhinji vanouziva semuchato unowanzowanikwa kumachechi kana kuti semuchato unonzi chapter 37 nevazhinji. Wanano iyi inotaura iyo kuti mudzimai umwe chete nemurume umwe chete dzamara pakufa kana pakurambana. Saka kana pasina kurambana tasvika pakuti pasiwa, zvinoreva kuti surviving spouse anenge aripo anenge ari mumwe chete, angava mukadzi angava murume, ndiye munhu mumwe chete anenge achikwanisa kuve mudyi wenhaka pachikamu chemunhu anonzi surviving spouse. Tichiendera mberi, tine muchato wedu mereji, muchato wedu wechipiri kana kuti nzira yekuwanana yedu inocherechedzwa nemutemo inenge iri under the African Customary Marriages Act, Chapter 507. Vazhinji vanouziva semuchato waiwanikwa kwamuzviti, maipuwawo certificate rekuti inini mawanana Mr. and Miss kanonyoresa mopuwa certificate. Uyu muchato uyu kana kuti wanano iyi inobvumidza kuti iite madzimai anokwanisa kupfuura mumwe chete, kureva kuti pachirungu it's potentially polygamous. Saka zvichii zvakadero, kana pakashaya murume akashaya akawana mudzimai wake nemuchato, mhando yemuchato uyu, zvinenge zvichireva kuti panokwanisa kuita madzimai sekuti muenzaniso mairi, nekuti muchato wacho kana kuti nzira yekuwanana yacho inotendedza izvozvo. Inosiyana ne-511 isingabvume izvozvo. Then imwe nzira yekuwanana inocherechedzwa nemutemo yekupedzisira yacho inonzi unregistered customary law union. Kuroorana kwedu kwatinoita patsika dzechivanhu kuti mukwasha auya akabvisa pfuma, hatina kuzoita certificate rataita kana kwatazonyoresa kuwanana panzira dzedu dzechivanhu. Wanano iyi zvekare inotendedza kuti murume anokwanisa kuita madzimai mairi, kureva kuti murume anogona kuita mudzimai unopfuura mumwe chete. Zvakadero, zvinoreva kuti murume iye akashayawo kana kuti akafa, madzimai anogona kuuya anogona kunge akawanda, nekuti muchato wacho kana kuti mhando yewanano yacho inocherechedza kuti it is potentially polygamous. Zvinenge zvoreva izvo kuti pane vane vakawanana nenzira dzinotendedza madzimai mairi kana kuti mudzimai anopfuura mumwe chete, zvinorevawo kuti pachikamu kana pasiwa tinosheya zvichienderana nekuti madzimai acho aripo akawanda sei pachikamu cha-surviving spouse. Asi chimwe zvechandingataure panhaka ndechekuti kune chikamuwo chevana chinenge chiripo pamutemo, ende vana chakakosha ndechekuti vana vese vakaenzana pamutemo uye vanofanirawo kudya nhaka yevabereki vavo kana vachinge vashaya. Saka pane chikamu cha-surviving spouse, panozoitawo chikamu chevana, ndivo vanhu vanonyanyokosheswa kana tichitaura nyaya dzenhaka. Chakakosha kuti vanhu vazive panhaka ndechekuti zvese zvinotangira kudare. Saka vanofanira kuenda kana pachinge pasiwa, vanofanira kuenda kunonyoresa kukoti iri padhuze navo kuti vakwanise kutanga maprosesi ekuti vasheye zvinhu zvasiyiwa nemufi.
Tanzwapo PJ kubva kuna Muzvare Abigail Matshwayi veZimbabwe Women's Lawyers Association. Back to you, PJ.
Yeah, sizwe lapha ubelandisa aunkosazana Matshwayi ngemitshato ehlukeneyo ongangena kiyo elakho ukudalela inhlupho, kumbe uhle ubekwazi ukuthi enana zinhlupho bani enza bhekana lazo lapho umyeni wakho esebhubhile kumbe esetshonile. Andibana sibuye kuhlelo phambilini kwalolu hlelo ngike ngaxoxa njalo lomunye okunhlanganiso elwela ilungelo labesifazane unkosazana Silethemba Made. Yena ke la ekade kuchasisa ngemitshato yona leyi umehluko yawo ukuthi nxa uvele usiya emendweni kumele ube kwazi ukuthi uya ngomtshato wuphi wangkhona oza kuphathisa na lo kumele ukwenze ukuze uphathiseke nxa wehlelwe yilolu dubo.
Umthetho waseZimbabwe usobala njalo usegcekeni mayelana lokudliwa kwelifa lomuntu osethe wasweleka xa sikhangele especially abantu nxa umama sethe watshiywa ngomkakhe elabantwana. Umthetho uyacaca ukuthi ispouse kumbe lo osethe watshiywa ngomkakhe nguye oba yindlalifa njalo uzaba yicustodian yalelo lifa nxa kulabantwana. Nxa kuyikuthi umzali laye sethe wasweleka abantwana yibo asebesiba yi-custodian yalelo lifa. Kodwa into esuka yenzakale kakhulu ukuthi abantu abawazi umthetho. So basihlala njalo nje beqiliwe izihlobo ezabe sezithe zasala bese zithutsha zithatha ilifa, zithathe indlu, zithathe imali, zithathe kanye lempahla eyabe ikhona endlini khona lapho. Kodwa into ekhona futhi ukuthi kule nhlanganiso ezisebenza labantu ezibancedisayo ukuthi bazwisise lowo mthetho njalo zibaphathise nxa sokuthe kwaba lobudlwangudlwangu omunye waselahlekelwa yimpahla yakhe yelifa. Umfelokazi ulakho ukuthi ahambe e-court eZimbabwe. Uyahamba e-court kumbe kungaba ngeka-magistrate kumbe kube kuse-high court. Balakho ukuthi bamncedise khona lapho kube lo muntu ozamela emhlesemhlulukulweni kahulumende ozabe ezamncedisa ukuthi ilifa lakhe liphenduke kuye. Nxa kuyikuthi kumbe sokuswelakele lokho umuntu engalalwazi oluthize, kule nhlanganiso ezikhona ezinye zingaba njengabo Zimbabwe Lawyers for Human Rights, kulezinye njalo ezinjenge-MSASA Project ezikhangela kwe-domestic violence, kube njalo le-Trinity Trust layo iyancedisa khona lapho abantu asebethe balahlekelwa yinotho yabo emveni kokuthiwa ngubaba. Uhlupho lolu kuya ngezindawo, emadolobheni solungani lwehlile kodwa luvame kakhulu emakhaya ngoba ufica ukuthi lo mthado kwezinye izikhathi uyabe ungacaca, umuntu evele engazwisisi ukuthi umthado alawo ngumthado ominjani. Njalo kuvele kungacaca ngeke kuyabe bethathene okwesintwini esithi i-customary marriage. Kodwa abantu into abangayaziyo ukuthi le customary marriage yona leyo iyahlonitshwa emthethweni nxa sokuthe kwayiwa e-court. So siyazama ukuthi sifundise ikakhulu obomama ngoba yibo abasuka balahlekelwe kakhulu. Sibafundise ngamalungelo abo, sibafundise njalo langokuthi umthetho uthini mayelana lemendo kube lemtchado, ukuthi azwisise ukuthi umtchado lo onje uhamba lalokhu lalokhu buya lento ezithile kumbe buya lama benefits athile, ngoba kulo umtchado wesintu uyavumela ukuthi kube labo mama abaningi anti ekhaya. So siyazama ukuthi omama sibafundise bazwisise kakhulu especially izinto zelifa zone lezo lamalungelo abo mayelana lemtchado.
Ikanti-ke njalo abangamagqwetha bavame ukukhuthaza omama ukuthi bakhulume labomkabo besaphila ukuze bachiye i-will. Iqakatheke kokungakanani imfundiso enje?
Imfundiso leyo eyokuthi abantu babe lama-will, bachiye ama-will, iqakathekile kakhulu ngoba isuka ivikele abantwana, ivikele kanye labomama ababe bengalawo amandla ukuthi bazilwele kumbe balwele amalungelo abo ukuthi bafinyelele leyo notho eyabe isithe yachiywa ngumufi. So nxa sikhangela i-will ilakho ukuthi yona vele idalelwe ukuthi ihle ichaze obala ukuthi umufi ube lesifiso kumbe ufuna ukuthi inotho yakhe ichithwe kanjani. So nxa ibhalwe yachiywa vele ngumufi, abantu balokuhlonipha ilizwi lomufi, balokuhlonipha izifiso zabo zomufi. So kuyabehle kuba phoqelele ukuthi balandelele khonokho umufi abe ekuthilo. And ezikhathini eziningi nxa sikhangela uyathola ukuthi umufi uyabe enanzelela kumbe elokuzwela kakhulu abantu bakhe nxa kuwukuthi abakafiki i-legal age of majority yokuthi sebelawo amandla okuthi bayezilwela e-court. Nxa i-will ikhona, lo mthetho welizwe ukhona, uvikela umntwana, uvikela umama lo oyabe ethe wachiywa kumbe i-spouse esesithe sasala kanye labantwana. So i-will iyasebenza kakhulu ekuxazululeni izingxabano zona lezo ezikhona ezazidalwe vele isiko lethu lesintwini ukuthi nxa mhlawumbe umuntu engafa achiye izinto, izihlobo zendoda yizo ezithathayo kumbe izihlobo zomfazi yizo ezithathayo. Siyabe sinanzelela ukuthi kulama-direct beneficiaries akwabe kumele kube yiwo atholayo leyo notho kumbe leyo nzuzo eyabe sithe yasala khona lapho.
Kulula okunganani kumbe kunzima okunganani ukuthi abantu besaphila besemtshadweni bakhulume ngendaba ye-will, ngoba abanye bavame ukuthi engxenye usungifisela ukuthi ngife?
Ikuthi sisakholelwa kakhulu enkolweni ezehlukeneyo njengama-Africans, kodwa abantu baya lokhe behlakanipha, lokhe bevuleka ingqondo. Asiyonto esijwayelekile kakhulu ukuthi ufice kule-will ebhaliweyo. kodwa into elula engiyenzeka nje ngoba akudingi lutho oluningi kakhulu ngaphandle ukuthi kube legqetha kuphela eliza dinda leyo wili kumbe liyisayine liyenze ukuthi ihlonipheke lanxa wena usuthe wasuka kumbe usuthe wabhubha.
Ye, lo ke ube ngunkosazana Silethemba Mathe oyenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana. Lapha ke Mavu ukhulume, she talked about the marriages, the type of marriages that just like what Miss Matshwayi was saying.
Mm-hmm.
And she also went on to talk about the will being a legal document that mm-hmm. can actually diffuse all the tensions after the person is deceased.
But PJ, it's very good for us to talk about wills. In fact, we need to also get ourselves sorted out. Because
yes.
It's an issue that most of us from on a cultural side,
yes.
I don't know why we are very afraid of, getting our wills or getting our husbands to have wills.
Mm-hmm.
But like what, the contributor was saying, it's very important
mm-hmm.
to make sure that, you have your marriage certificate, you know what type of marriage you're getting into, and
yes.
that there is a will.
Yes.
But, sometimes it's a difficult conversation to have.
To start, I also ask it the same question to Miss Mate, that is it easy to talk about it, to sum up a conversation about writing a will? Because some people even suspect that you are now wishing me
yes,
dead.
That's what I'm saying, that PJ, shinu netanya iyo iye kunyora wiri ne kuti, kutuende kuna baba uchishuka uchiti baba, mune wiri.
Tangata di kunyora
wiri. Vanu tanga kuti, ama ikuma, ama funga jipi. Vakaenda kunuta uroa, ama kuti mzimaya haku ndifunzo, tipane wiri ere. Ama
jipi. Hakuna kukura ya mkazi.
Saka ndo jume shinu PJ, shatruku uze ya nasi kuti, panu fanonge pane jirongwa, shikuzizi, sanyangwe isusu mazimai, kuti nesuwo tigare tine iwaya mapepa akadai semawiri uyezve tichinyatsonzwisisa kuti michato yatakapinda mairi ndeipi nekuti kazhinji kacho zvakangofana nekutaura kunoitwa kuyakuya kwakambotaurwa nemufundisi kune mumwe rufu rwatanga taenda kuti vanhu havatombodi kutaura nyanya vari mudiaspora kuti vakashaya vanoda kuvigwa
kupi
murume nemudzimai vanogara vese pamba hapana ataura hapana chive kumusha vanosvikoti mwana wedu ngaauye. Hapana wiri iri kutaura kuti iye chido chake changa chiri chipi.
Chipi.
Hapana
yeah.
zviri kutaurwa zviri kungonzi ngaauye chete. Kana iyo property onzi tumira property yake kuno book bank ngaruwe. Zvinhu zvakadaro PJ, saka zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichizeyewa izvozvo. Uyezve ndiri kufungidzira nhasi kuti tikakwanisa kuwana vanyarikani vedu tichange tichitaura navo mune nyaya dzakadaro idzodzo. We can now go to the video that just details the Human Rights Watch meeting that they had earlier on this week where they were talking about this issue of widows losing their properties. In Zimbabwe.
Widows told us that their property was grabbed in myriad ways. Some said that their in-laws threatened, physically intimidated, and insulted them. It means, for some, losing everything.
I'm an activist. I had access to information. I had access to the best lawyer. My lawyer was Beatrice Mtetwa. I had access to the courts. At that particular time, I was a cabinet minister. Yet I woke up one morning, I had nothing.
And these traditional leaders have, to a certain extent, also participated in addressing the issue of violence within the families. That includes the property.
PJ, there we heard from Miss Honorable Priscilla Misera Mbwimishonga. Also, she was a participant at the Human Rights Watch launch about that report of widows losing their properties. She was also a victim, and I'm hoping that we can get her on the line because I spoke to her earlier on and she said she can be on the program for just a short while. I'm hoping that we'll be able to get her. So she can recount and just tell us it doesn't matter who you are.
Mm-hmm.
It doesn't matter what position you hold. She was explaining kuti ndangandiri minister ndangandiri mudare asi ndakamuka
well informed ndine gweta
guru
rinokurumbira
asi vakatarisana nedambudziko irori saka toda kunyatsonzwisa ipapo kuti vakazotarisana nedambudziko iri sei ivo vane zvese zvanga zviri kufanira kunge zviripo saka ticharamba tichingoedza nhare dzavo tozonzwa kuti tinokwanisa kuvawana here. Tinenge tine mnyarikani wedu kutanga Miss Abigail Matshwayi ve Zimbabwe Women's Lawyers Association. Tinokuchinga mizai pachirongwa.
Tinotenda makadi henyu.
Aiwa tinotenda. Patambo kurukura nemi manga murikuedza kuti tsanangurira nenyaya yemichato inofanira kunge madzimai achinyatsoziya nezvazvo. Asi pane imwe nyaya yazonzwa na PJ yakasimba nyaya yewiri. Mungatitsanangurirawo kuti zvakakosha sei kuti pange pane wiri kana munhu achinge ashaya semurume. Zvinobatsira here mudzimai anenge ari muwanano iyoyo?
Nyaya yewiri inyaya yakakosha zvikuru nekuti inopa munhu mukana achiri mupenyu kuti anyore pasi kuti iye anoda kuti zvinhu zvake zvizogovewa nani, vadyive nhaka yake ndiva nani. Saka inopa mukana wekuti munhu anyatsotaura kuti ini propati yangu ndiri kuda kuti isare yakamira yakadai. Asi kazhinji kazhinji munoona kuti vanhu vatema tinotya kunyanya kutaura nyaya dzekuti munhu achafa uye kana kunyora wiro. And yet mutemo weZimbabwe unopa munhu mukana iwowo wekuti uchiri mupenyu iya wataura kuti ini ndoda kuti zvinhu zvangu zvifambe sei. Ndiani wandichada kuti achengete vana vangu anonzi pachirungu guardian achaona nezvekukura kwevana vangu. Saka it gives you that opportunity. Asi kazhinji munoona kuti panofiwa kazhinji kazhinji muZimbabwe panenge pasina wiu rekutaura nezvazvo.
Asi pane zvirongwa here zvamuri kudzidzisa nyanya madzimai neivowo varume panyaya idzodzi dzekukosha kwakaita zvinhu zvakadai semawiri?
Wangu tinofamba tichiita zvirongwa mungave mumachechi kana munharaunda kuedza kudzidzisa vanhu maringe nemitemo iripo yenhaka uye kuvakurudzira kuti vakwanise kunyora mawiri nekuti process yacho iri simple. Kungokwanisa kuti munhu anyora achitsanangura kuti ninini zvinhu zvangu zvandinazvo ndinoda kuti zvizosara nani uchizvinyora pasi uchisaina and then rosainwa nemawitness richichengetwa kungave kucourt kumalawyer kana kuchurch kana even muhama. Saka process yacho haizi complicated. Asi chinowanzonetsa ndechekuti vanhu vanenge vasati vada kufunga kuti ndichazofa chero zvazvo vanhu vatese tichiziva kuti it's something that is going to happen. Chimwe chinonetsawo kumadzimai ndechekuti pakunyora will unofanenge uchishare property yako yaunoti property yangu ende kazhinji kazhinji munoona kuti dzimwe nguva madzimai havana propati iri mumazita mavo. Hongu pane imba yemuchato kana kuti pane imba yavanogara vese nemurume asi mukaenda kumatitle deeds that house is registered muzita remurume. Saka kuti mukadzi uyu achikwanisa kunyora will achiti nemba yangu iri kubudiriro hazvichakwanisike manje nekuti title deed harizi muzita ravo. So she cannot share zvinhu zvisiri muzita ravo.
Saka zvii zvamunokurudzira madzimai nyanya panyaya idzodzi dzekuti zvimwe zvinenge zvichitengwa mumhuri zvinofanira kuitwa sei zvakadai sedzimba mota zvakadai ivo vari muwanano?
Okay, I think tinokurudzira kuti panotengwa property zvakanaka kuti firstly muve involved muchicontributawo nekukwanisa kwamunenge muchiita kuti property iyoyo itengwe. But importantly ndechekuti panonyoreswa title to that property muwanike zita renyu riripo nekuti title deed zinokupai masimba amunoshaya kana musina kunyorwa ipapo. Saka imwe yemienzaniso yamunoona ndeyekuti mombe yeumai patika dzechivanhu inozikanwa mumhuri kuti mombe yeumai yamai. Asi mukaenda kubhuku remombe rekudhibha hakuna bhuku ramuchaona rine zita ramai. Bhuku rinenge riri muzita rani?
Rababa.
Saka dzimwe nguva mukaona mumafamilies mukaita dispute nemombe inozikanwa kuti ndeyamai vanhu vanotanga kuiramba kuti haizi mombe yamai. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvinokonzera matambudziko kana pachinge pasiwa kuti tichati
pane will, but inini amuna title kana kuti magova zvisiri zvenyu.
Kana muchinge kana vachinge vakachata vanhu pakurambana, handiti zvinonzi chero muine muchato anenge akurambana nemumwe munoita half half kana dai ndisipo pa title deed, zvinofamba sei kana mumwe achizenge ashaya?
Okay. Pamutemo wedu kana vanhu vachirambana, hongu vane muchato vanokwanisa kuti vasheye property yavo. Pachirungu ndingange ichinzi property sharing. Muri kusheya zvinhu zvamakatenga mese. Ende panguva iyoyo chero imba isiri muzita rako semudzimai, asi unoona uchiwanika uchipuhwawo chikamu. It might not be 50%, but unowana certainly unowana chikamu chepropati iyoyo maringe nekushanda kwawakaita. Asi tinoona kuti mutemo wedu unenge usiri kunyatsochengetedza madzimai kunyanyanyanya kana pachinge pa pakati tisati tarambana. Nekuti munoona kuti even tichiri mumarriage kune macases ekuti murume anotengesa imba kana kuti anokwereta kubhenki onyoresa security imba iyoyo okundikana kubhadhara imba yomba yatengeswa. Saka ipapo pakati pekuti hatina kurambana kana kuti hapana kufiwa, tiri kuona mutemo usiri kunyatsokwanisa kuchengetedza madzimai. Nekuti vanongoenda nezvekuti ndiani ari patitle deed, ndiani simba rekudii rekutengesa imba. Asi kana pachinge pafiwa, mutemo unochengetedza nekuti unotaura zvekuti mudyi wenhaka anonzi surviving spouse. Surviving spouse anogona kuva murume kana mukadzi anenge asara muwanana iyoyo. Ende iyeye surviving spouse pamutemo ane kodzero yekuti awane imba kana midziyo inenge yakasara muestate imomo.
Chandabvunzira ndechekuti pane imwe situation yekuti baba namai vakatenga midziyo yavo, vakatenga imba, ndobva mai ndobva vashaya, ndobva vasara vana, baba ndobva vasara vakaroora mumwe mudzimai. Zvinopa kuti mudzimai uya ndobva auya akagara mumba maamaya. Vana ava vamai vakashaya havana kutozombowana kodzero paimba iyoyo, yakabva yatorwa nemudzimai uyu wechipiri nevana vake. Havana kutozombowana kodzero paimba iyoyo vana vemudzimai wekutanga. Asi imba iyi yakanga yatengwa nani? Namai vavo.
PJ, tisatenderera mberi, tine muteereri muzvare mutsvai mombobata henyu makadaro muchipindura PJ. Tisati taruza, tina vadhube vari kukariba, timbonzwa kuti vari kuti chii. Alo vadhube, makadiko?
Ndipo mama, makadi henyu.
Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Muri kunzwa iri Mudariro. Tipewo pfungwa dzenyu.
Ya, ini ndanga ndine mibvunzo pamusoro penhau yamunayo mama.
Afunzai henyu, tine gweta guru ipo pano vatiri kutaura navava muzvare Abigail Mutsvai vanogona kukubatsirai.
Kuti mai baba vanoshaya kosara mai. Ava vanhu vanga vari varimi. Kosa mai vosara ava vari vachidiki nevana vari under 18 years. Mai vasara kubere vofunga kudzokera kumba kwavo kwavakabereka nevana vaya vane makore ari pasi pe18 years. Saka mai voenda kwavo tengesa paya kundau yavo tengesera mumwe munhu zvavo. Then hama dzimurume dzoti hakwete kwete usatengesa nekuti ii nhaka yevana. Dzoti pana ipapo kukuru mutemo unopati kudini. So hotizve panyaya yeuyu yamataura izi baba vanoita wiro namai vavanemere chidiki raiti gweta renge chingozva kuti unoshanga nezvinge zvataurwa ipapo. Asi hapani baba vofa vakaita uriro, asi pozoonekwazve kuti kune vamwe vana vababa ivavo vakanga vasiwa kubvekuwini iyoyo, panoitwa sei?
Handisi kuzoti muzvare Mutsvai, muri kunzwa here dambudziko rababa vari kutaura?
ndanzwa pashoma ndizvi kuti maigona kungonditsanangura muchidimbu zvavanga vachitaura.
Ini sekunzwa kwandaita vari kuti ivo toti murume ashaya anga ane mukadzi wechidiki uyezve ane vana vari below 18, asi mukadzi uye wechidiki oti ndakudzokera kumhuri yangu otakurana nevana asi osiya atengesa musha. Pakadaro panozoitwa sei?
Hama dzemurume dzobva dzati aiwa ka usatengese nokuti nhingiriki
inhaka
yevana. Tochimbotanga pamubvunzo wekutanga tozoenda kune wechipiri.
Alright. I think mubvunzo wamabvunza baba wakakosha zvikuru nekuti unotiratidza nyaya dzekodzero dzemadzimai nekodzero dzevana. Kodzero ya surviving spouse ndeyekuti anowana musha wanga achigara nemidziyo yanga achishandisa. Ndo chikamu chaanotanga kubvisa tisati tatotaura zvechikamu chevana. Saka mumuenzaniso wapiwa wongu mudzimai uyu ane kodzero yekuti ainherite musha wasara kana achiita decision yekuti otengesa kana kuti ofamba sei kuti achengete vana. Asi tinoona zvekare kuti mazuva ano panosara vana dzimwe nguva vanotoshaya cheuviri kunyanya-nyanya kana vari vana vasina kuberekwa pamwe namai vavo vasara kana kuti baba vazororawo mumwe mudzimai nekuti vana havaziriwo vanotanga kutora nhaka. Vana vanouya pachirungu inozonzi residue zvasara kana surviving spouse atora chikamu chake ndo zvakusheiwa kuti ndo sheya yevana. Saka kazhinji kazhinji sheya yevana haizi imba yasiiwa. Nekuti kazhinji kana paine imba iyoyo inoenda kuna surviving spouse. Saka nyaya yapo mazuva ano ndeyekuti constitution yedu yakauya ikacherechedza dambudziko iroro raibva muvanhu pavainyoresa constitution kuti tiri kuona makeisi ekuti vana vari kusara vari destitute nekuti vanogona kutodzingwa pamusha, vanogona kutoshaya pekugara and yeti vabereki vavo dzimwe nguva vanga vaine musha. Saka kwakuda kuonekwa kuti togadzirisa sei mitemo yedu yenhaka kuti tichengetedze vanava vasiyiwa.
Aiwa, tinotenda, tinoshuvira kuti vadhube manzwa zvataurwa namuzvare mutsvai. Alo vadhube, handizoti muchiripo here?
Alo, ndinokuzwai. Ndikunzwai. Pane mbundo wepiri nekuti pawili apa kuti ini ndashaya. Ndashaya ndine vana vanga vari ku vari vanisina kusamuwini asi zvozovonekwa vana vaya kuti vana vake vadhuri.
Vana vekunze kwemudzimai wenyu wamune imwe naye.
Mandizwa.
Regai tibvunze muzvare mutsvai
ipapo.
Muzvare mutsvai, I think mambotaura panyaya iyi patataura nemi panyaya yekuti vana vanoinherita sei. Vanenge vari kutaura ivo kuti vamwe vana vanogona kunge vasiri muwiri asi vari vana vababa ivavo vanowanawo chii parifa rwababa wavo. Tochitongoti gagaga munenge mune vanhu vakakumirirai vakawanda.
Alright, panyaya yevana mutemo unoti vana vakaenzana ndochekutanga. Vazvarwa muwanano nevazvarwa kunze kwewanano iyoyo. Saka kana baba vavo vachinge vafa semuenzaniso uyu, vana vese vanofanira kuwana chikamu chenhaka yavo pane nhaka yasiyiwa nababa.
Kunyange vasiri muwiri here?
Tarura rekuti ava ndovemuwanano, ava havazi vemuwanano ishi.
Ndofunga vadhube
chavanyanya kubvunzisa ndechekuti muwill
vanenge
vasimu
asi vanozowanawo chimwe here ipapa?
Kana vakasiyiwa muwill, will rinogona kuchallengewa kudare kwekuti munhu anenge achiti ini ndiri mwana airiritirwa nababava asi handina chikamu chandadii chandawanawo, inyaya inotonzwika pamberi pedare.
Aiwa, tapanzwisisa vadhube, tinotenda nekuti pane vakawanda vakamirira kuti vabvunzewo nyaya dzavo. Tinotenda kunge makamuine nesu nhasi.
PJ,
very interesting contribution there from Mr. Dube, who's just asking, you know, giving two scenarios in a case where some kids are left out of the will, what happens to them? And Ms. Abigail Machai was explaining that you can actually contest the will. You can go and prove that you your father was looking after you. And, you know, you do inherit from your father's belongings. But we have another caller. Amai Pesi Muripo Ere Parunari.
Ndiripo.
Makadi iko ikoko.
Ndiripo makadi yenyu.
Aiwa tiripo muri kuinzwa nyaya iri mudandaro tiri kutaura nyaya ye rifa kutorerwa kunoita vanhu zvinenge zvasiyiwa kungave kuri nemurume wavo kana murume ashaya mudzimai achisara achitorerwa kana kuti panenge pane vana vana vachizonetsana kana ana baba vachinge vashaya ndizi kuti penyu pakamira sei.
Isisi pedu pakatomira pari kutonetsa ndinotoone dambudziko rimwe risingatomboita.
Taurai henyu.
Isi takasiyiwa nevabereki ndobva pasiyiwa vana vanga vari vadiki. Saka ndobva tatanga kunetsana nehanzvadzi yangu. Asi mai vasati vashaya vakataura nyaya yekuti zvoni kana pane zvine zvenge zvoonetsa munoenda kupi kumatare. Ngozi vana ava vakasiyiwa unofanira kuti uvachengete vaende kuchikoro. Vabitire uone kuti vana ava vaona nezvavo here. Saka pakazongofawa mai ndakafarawo ndikaita saizvozvo hanzvadzi yangu ikatanga kunetsa ndikati vana ivava unga vabve ipapo vaigara ichitiro vachirewo mai vachina varipo vaigara vachirohwa ndikati koinini ndichangobva seko vana ava tinovaita sei zvandizoridha ipapo vana ivavo vavana basa ngavabve ipapo ndokubva tapesera taendesana kumatare koti ikataura ikati zvoni iwe wechichengeta vana ava vana vashaya anochengeta zvikanzisini iwewe ndiwe mukuru ndiwe ibhladhi rababa wako hauna kwaunofanira kuvaisa vambobvunza tsvagogo vari kumusha ikataura tsvagogo vari kumusha kuti gogo vakanga vakura inini varerawo inini saka koti ikaona kuti havachakwanisa kuti varere vana ava vakati wechienda unogara ipapo saka ndakagara saizvozvo but handina kugara zvakanaka izvozvi ndiri kushungurudzwa ndinotsvagirwa maloya anenge ane mari hapana kana ndakarohwa panapa ndikasiya ndarohwa ndikazotiwo ndoapuraiwo pisoda ioni kuti ndiende kukoti ndobva ndaenda kukoti ikoko musi wa20 saka ndaenda ikoko kukoti ikoko ndobva loyariya rauya futi ndobva rasikotisi haufanira kungochiapuraya pisoda haufanira kungochiapuraya chi oni protection order because ihama yako zvinenge richingondivhiriridza handina kana rugare vakambondiendera kukoti akasvika akataura kuti ndaiaisiya baba wako zvese zvauri kuita izvozvo hazvibvumirwi haikoti ikataura ikati zvoni kuti avasisava vari vhesendai zvakatooneka kuti imba iyi ndevabereki vavo rat havana kuita zvemusoro wavo kuti vari vhesendai sisi ndisakatovasedza kuti vari vhesendai iyo iye akataura kuti imba iyo haisiyei imba iyo ine munhu ari kunze kwenyika saka koti ikazongotiwo tichazoona kuti because ivo vaitaura kuti imba yakarejestwa katu ine muridzi wayo ini ndakanga ndatoita rongo kune iridzi saka koti ikazongoti tichaongorora kuti akarejesa imba iyo ndiyanisikana nhasi havasati vandisedza saka nyaya iripo ndeyekuti inini ndakugara panapa ndichingosungurudzwa ndichirohwa ndichitsvagirwa maroya ivo vanenge vane mari dzavo handizo kuti hanzvadzi yangu iyo mari iri kuwai kuiwanako saka ndodambudziko randinaro pano handina kana rugare ndinenge richidzingwa kufungidza panapa zveiwewe nemurume wako vanenge vachingoita matare zvekuti havachatondidi chandiri kutoona ndechekutoti handisisina hama but tam yakanga pasina anochengeta vana because papa tondine mwana murwere ndaigara ndichitambudzika ndiri mutaoni ndakabereka mwana iyo ndienda naye kumadoctors chichi ndichibatsirwawo nemurume wangu asine mari chichindiita zvese zvino but hapana akakwanisa kuti andibatsire ndichifamba mutaoni ndichinhuhwa china pamwe mwana andiitira china ropa blood chichi hapana munhu akakwanisa kuti andibatsire but this time ende kana vachituma vana vachona havana kana nguva yekuti vanombondiudzawo kuti taakutuma mwana kana kuti taakudidi izvo zvinoitwa nabamudiki vangu vari kulandani izvozvo havatombokumbira kana kuita sei vanongotaura kuti iweenda kwakati ofuisi vana vaya vakunge vakuda kuteerera baba vaya but time yavakanga vachishupika ivo havana kana kuti vambofunga nezvevana vaya vaya saka inini ndo magariro andakaita
batai makadaro henyu amai Pesi PJ tombodzokera kuna Miss Mutsvai muri kunzwa dambudziko
ramaipesi hapana here zvamungaite semagweta edzimai kuti munge muchivabatsira because patosangana ne even ne domestic violence ka.
Mhm. Pane zvatiri kunzwa here kubva kune hama
hanzva dzine hanzva. Kune hama. Eh.
I think a case is mama tinogona kuvabatsira isusu tiri magweta emadzimai anobatsira pachena. Saka maybe after the show munokwanisa kuva panhamba yangu kuti tione kuti tingavabatsire office iri pedyo nesu ipedyo navo iri kupi. Asi kuti tibatsirewo vazhinji vari kuterera pachirongwa. Kazhinji munoona kuti nyaya dzenhanga dzinobatana nenyaya dzedomestic violence nekuti vanhu vanotanga kurwira nhaka yasiyiwa vaine mafungiro avo avanofunga kuti ndo zvinofanira kuitika. Tichidzoka panyaya iyi yatangitaura kuti zvakakosha kuti munhu anyore wiu nekuti unosiya wataura kuti ndinoda kuti vana vangu vachengetwe so ndinoda kuti zvinhu zvandasiya zvifambe zvakadai asi chero pasina wiu mutemo uripo unofanira kuvachengetedza saka havafaniri kuti vaityisidzirwe nekuti dzimwe nguva zvimwe zvatinotonzwa mumaraini zvinenge zvisiri chokwadi asi nekuti vanhu
PJ tinenge taita munyama nhare dzamuzvare Abigail Matswai dzinenge dzadona asi tinokutendai amai pesi sekunzwa kwamaita muzvare Matswai vati tigokwanisa kuzokubatai mushure mekunge chirongwa chedu chapera tokubatanidzai tichikupai nhare dzavo kuitira kuti mubatsirike. Hello.
Makadiwo.
Tiri wadi tiri kutaura nani apa?
Motora namamoyo.
Vamoyo tipewo pfungwa dzenyu.
Aiwa chekutanga regai nditende kuna ishe musana wataita. Chirongwa ichi chamatora chirongwa chakakosha zvikuru pamusana varandakadzi vanofirwa nevarume. Zvinhu zvatogara tichiona sevafundisi kuti vakadzi kana vachinge vafirwa nevarume vanhu vanotambudzika zvikuru kwazvo mumagariro avo. Nekuti kuti kana mumusha kana pane misha mikuru kana mudzimai achinge afa. Kana murume achinge afa anobara senhapwa anodzingwa mumba uchirwa zvinhu zvezvino. Saka sekutera kakachita amai panguva yangu achitaura zvinhu zvatafarira zvikuru kuti dai Mwari urongwa wakabudira kana pamitemo yekuroorana kuzvizvi zvakafa zvakanaka zvikuru. Kana zvemudzimai akasava nemwana mukati memba iyoyo kana ane zvinhu kuona vabereki vachisvika vachidzinga mudzimai iwowo. Saka zvimwe zvinhu zvatakaona zvizvi zvinoitika pakunyanyanya mukati menyika yedu yezimbabwe saka kuti dai zvagona kugadzirwa zvinhu zvakafanana izvozvo kuti une vana vemufi kana mufi kana achinge asiya vana vagonawo kusarawo vachiwanawo something nokuti tinoona vabereki kana vana bamukuru vemufi vanosvika kutora zvinhu madira avanoita saka ndivamwe maonero atinogara tichizviita izvozvo saka chirongwa ichirongwa chakakosha zvekuti dai taigara achidzidzisa vanhu vakawanda kana munhu achinge ashaya siya musha kana pamusha mudzimai ngaagone kuva anotora care nezvinhu zvakafanana izvozvo nokuti kana machechi matiri tinogara tichiyana nezvakafanana izvozvo hazongozvizvi zvizvipirira mudenga zvoona kana mupesa opromiswa kuroyiwa kana kudzimwa vamba pacho unoona madzimai vakaona sava achingofamba achitambudzika ashandira vana achinwa nemvura vana vasangana pekugara saka zvimwe zvatinoona mukati menyika yedu yezimbabwe kuti pachakasarira maringe evanhu vechivanhu zvikuru sei kana kumaruzevha zvinhu zvationa zvinoitika izvozvo.
Aiwa
tinotendauyakuluma isindebele
ngiyakhuluma
ye ungasicasisela njengomfundisi ukuthi udubo lolu lukhule okunganani.
Okay, angithi mina njengomfundisi umoyo lana into ifana le sihlala sizibona mihla namalanga kuthi abantu besimame mhlazana amadoda awo ma ashona khulukhulu lapha emakhaya uyothola ukuthi umndeni wakaba valo vayafika vacotsha umfazi lapha endlini vathi khamba bafuna kuthola indlu vathola zonke izinto bazithengisa even amafriji even asedrobhi yothola kuthi mhlawumbe vafika lana vayolaitha zonke izinto amafriji zonke bazivuyisa ekhaya baofikaa uthole sizifila sisiinto so umthetho ofana lowo bakhuluma mama lowoamaphofana lawo kuti abantu besimame nabo bajabule ngenxa yokuthi sihlala sibona bomama bakhala suku namalanga ngenxa yokuthi bomama ibona ngokwabo ababambi njengabantu so sithi into efana leyo sihlala siyibona yenzeka njengabafundi sihlala phasi sitheliwa zonke izinto sihlala sithandaze mhlawumbe izokulunga uthothi lapha kule ndiyikulunga sethinto sokuzokuyenzekana umama lo aye South Africa or ayekuphi ayesenzela abantwana bakhe so into efana leyo siyayibona ihlala yenzeka mhla namalanga lapha elizwe langakhithi lezimbabwe.
Ye hayi siyabonga kakhulu umfundisi nxa liza asabalalisa ilizwi langkhona la sezinkonzweni kungaba kuhle kakhulu abesifazane bangavikeleka.
Nathi siyathokoza kakhulu ngokusifonela kweni, sihlala singilalelile awanenza into ehle kakhulu, siyafisela ukuthi iradio leyi ikhule khulu ibe nabantu baningi kangako, ukuthi abantu nabo bahlala bafundiswa toti uzimo abe nani laphaya enikhona nestori lezi hlala niziyenza ziyasinceda, ziyanceda nabanye bobaba nomndeni ingazi ukuthi umfelokazi yini.
Ye hayi, sibongile kakhulu umfundisi.
Awathi notenda shouldi ngabe nemi
ayi wathi notenda. Very important contribution there.
Yes, from a pastor.
Yes, and what he actually said is, you know, we need to have similar programs like this because it's a very common problem, especially in the rural areas. But we've also seen it in the towns, in urban areas too.
So really, even in church, they should. Yeah, he was actually encouraging this conversation.
Yes,
to be even in church, everywhere else, people should be just informed.
Maybe while we wait to see if we can get Ms. Machai again on the phone, I can just read some of the contributions that we had on our Facebook page, VOA Shona. Tinamukoma Patterson Gurupiravati. Madzimai ve mufi avafanirwe kutorerwa pfuma nekuti vakaishanda vose nemufi, kunyangwe anga asingaende kubasa mukadzi, but ndezvavo vose uye pfuma yemufi inofanirwa kusevenzeswa pavana vake vaasiya. Tina sisi precious daka varikuti vanhu vanofarira kudya zvemahara kunge honye, muchitadza kushanda zvenyu muchivhura ziso kuti ningi akafa ndozotora chakati. Saka kutaurawo kwavo sisi precious daka havasi kufadzwa kuti vanhu vanomirira kuti munhu achai vozomaita zvichipatapata nhaka yemakonzo kuti ndotora chipi. Tina soro tichaona Chivani Magumo arikuti ko asina vana, ko kana asina vana arikubvunzwa ipapo kuti zvi zvinoitika. Ko ya no rest Nyahasha atipa nhamba dzake dzenhare kuti tifone. Tinotamboedza edza nhare kana tisina kukwanisa edu, asi tinokutendai mukoma no rest Nyahasha uyezve namukoma Emmanuel Shumba Nete vati vari kubikita kuSilveria. Vatumirawo futi nhamba dzavo kuti tivafonera, asi tinokutendai vese vari kulive streama nesu pari zvino. Se internet muno minomboti netsei asi
hanzi noresta apo parunhare.
I once we can no rest in mukoma no rest makadi yenyu. Hello.
Kuzo makadi yo.
Ndi sister. Makadi iko. Tipeiwo pfungwa dzenyu nezviri kuitika izvi panyaya pekutorerwa pfuma kwemadzimai anenge ashayikirwa nevarume.
Pfungwa dzedu tisingushirika dzese dziri kutotorerwa pakushayikirwa kwetekwa nevarume. Saka pfungwa dzedu tiriautonzwawo kuti ne mungatibatsirawo sei kana paine vanobatsira, nokuti inini murume wangu akafa 2000. After 2000, achibva asiya paine ground randa riripo. Saka pandakazoenda ndinoda kuti ndiyache kuti paine cabin. Saka ndasvika paine cabin, ndakabvunza munhu angari pacabin akati ini ndiri muri dzine pano. Tikati ationawo mapepa akati handikupei, ndisanaenda kusubofisi. Subofisi ikabva yati namba yeyu ndo namba yenyu. Pavazomudaidza kuofisi ndobva taratiri loji. Saka sambofisi tichibva yanditiwo inini tizisaendejareni. Saka inini ndikava ndati handikwanisi kumbvisa, nokuti ari kutotaura kuti inini inini ndini tori loja yedhaarikune asi yanyoreka kutiiloja. Saka inini ndinive tinoziva kuia yedu aya ndibva ndaridza mapepa aroroza kuti zvishuwa sikuinzinge yamu. Saka zvadaro inini wacho mai ndakutongo kupika kuti ndoita sei, nokuti ndakaregista estate. Ndikanetsara naye asati avaka, kusvika avaka chivakwa, kusvika apedza manje uko zvaakundisuwa achindisungisa kuti hanzi inini ndofanira kumubhadhara zvaakavaka, asi ndakamutaura achikuvaka.
Ndombobvunza kuti muri kupi?
Inini ndiri kukambudzi.
Muri muHarare?
Muno muHarare.
Saka zvatichaita aka pane sangano ratanga tiri kutaura naro hamenu kana mama akateerera patanga program reZimbabwe Women's Lawyers Association uyezve panga pana amai Abigail Mutsvai vanga vari panhare asi nhare yavo yadona asi vati dzimwe nyaya dzakadai vanogona kubatsira pachena vanoshanda nemadzimai vanenge vakatarisana nenyaya dzakadai sedzenyu idzi. Saka tichinge tapedza kutaura nemi ndichaenda paFacebook nokuti ndaona kuti takutorai paFacebook page yedu VOA Shona ndokupindurira ipapo ndichikupai zita reorganization nemafoni acho.
Zvakanaka, maita basa nekubatsira kwenyu.
Aiwa, nemiwo maita basa nokuti ndozvatinofarira kuti tinzwe kune avo vakapinda munhamo dzacho idzodzo kuti tione kuti vangabatsirikane sei. Muve nezuva rakanaka PJ. Aiwa, muve nezuva rakanaka.
Kuve lavaviri avakhulumileyo avesifazane omama umai Phesi okhulume laye udaba lwakhe oluzwisa usizi lapho ahlukuluzwa khona hachi ngabakibo abakhatshana bomkakhe kumbe awubani kodwa umne wabo sibili azalwa laye nguye omhlukuluzayo phezu kwendlu phezu kwelifa elichiwe ngubaba elichiwe ngabazali ikho ke laye simukhuthaze ukuthenana wenelise ubele thuba lokukhuluma lo nkosazana Abigail Mutsvai oweZimbabwe Women Lawyers Association laye ubelalele udaba lwakhe umama umai Phesi ekhuluma wahle wamcebisa ke ukuthi simnike ama-phone numbers akhe ayithola usizo khona ngale. Ikho ke yiyo inkuthazo engipha kwabanye labo abalodubo olunye kumbe abale ndubo eziphose zifane labesifazane ababili laba abakhulumileyo ecingweni besithi balenhlupho ababhekane lazo kwezomthetho kwezelifa kule nhlanganiso ezifana leZimbabwe Women Lawyers Association kule nhlanganiso njalo efana leMsasa Project
neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Just before you carry on PJ, actually we were also trying to get hold of one of the lawyers from the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, who actually assisted a woman who had been chased from her village and her relatives had sold off. So it's not only about properties like house. They had sold off all the livestock. They had taken, literally the woman was left begging on the street. And one of the lawyers there actually went ahead and filed a case and they won the case in Mutare. So I was actually trying to get hold of her. She's actually as one of our guests here, Peggy Power Gaza. So hopefully, one of these days we'll be able to hear from her so that, we can also help those in the rural area. So it's not only about the big properties like houses. It's also just even livestock or pieces of land kumamisha.
Nizambotaura na mshare machai kuti imombe ye umai inozika nokuti ndeya mai.
Asi
kubhuku remombe kana kukurukurumusha rekudhibha rinenge zvanenge zvakaiswa muzita rababa.
Ichokwadi, tinenge tine muteereri wekupedzisira PJ. Nhasi chirongwa chapisa. Halo, tinokuchingamidzai pachirongwa.
Makadi yenyu.
Masarwa nenguva shoma shoma mungoti ga.
Alright. Ndoda kutaura panyaya yekuti munoziya mai vanenge varipo, mai wevana vanenge varipo woshaya baba osara. Baba wavobva wazotora mumwe mukadzi akafirwawo nevana wake. Atorwa pasina chawaka pamusha, hapana chasvika kuwaka. Pozonzi baba wazofa pakupuwa nhaka, panoda kunyatsojekeswa. Hamina kuti munonyatsopajekesa sei, wanyatsopatsanangura, nekuti vanhu vazhinji vari kubvunza kuti vana wana baba wawoka wafirwa waka mai vavo wafirwa waka wozororwa neumwe baba ane wana wakewo, iwo wotorana newana wavo woenda papropeti iyoyo wozosheya, wanoisheya sei?
Zvatichaita ka tichati muzvare Abigail Mutsvai vatipindurire tozoisa paFacebook page kana muri kutifarira endai pa VOA Shona topindura zvamuri kubvunza izvozvi because nhare dzavo dzadambuka. PJ, this and program
any time
unfortunately
time
is not on our side, but we'll have to taura yenyu
ndokuita
inamba dzepa kwamuri tinokufonerai. PJ, this seems to have been a very popular program, so we will definitely repeat it very soon. Maybe we can actually do it again next week so that all these people can write their questions and then we prepare in that week to be able to ask the lawyers how we can proceed. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington,
and I'm Praxedes Jeremiah. Asibeke ithuba elifanayo ngeviki elizayo ngasikhathi sinye. Asihluzeni bomama.